Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvitafo 2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kambani yeNational Foods inozivisa kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawa yemangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Dare remakurukota rinoti rinoziya nyaya yekunetsa kwemafuta edzimotokari munyika uye riri kutarisira kuti dambudziko iri rigadziriswe mumazuva maviri anotevera. Vakarwa muhondo yerusununguko vokurudzira kuvandudzwa kwemakore evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani huru inogaya upfu nezvimwe yeNational Foods yazivisa nhasi kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawayo mangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvatengi mukuru weNational Foods vaMichael Ashbrook vati kambani yavo iri kutadza kubhadhara mari yekunze kumakambani ekunze kwainotenga gorosi nekudaro makambani aya aizivisa nhasi kuti haikwanisi kuramba ichiwana gorosi. Vati nekuda kwaizvozvo vave kumbomisa zvigayo zvavo apo vari kutaurirana nevebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe kuti vawaniswe mari yekunze kuti vakwanise kubhadhara chikwereti chavo nekuramba vachitenga gorosi. Vatikana zvinhu zvikasagadziriswa nekukasika, furawa yekubikisa chingwa yavasara nayo ichange yapera mukupera kwesvondo rino. Zvichakadai, mukuru wesangano rinomirira makambani anogaya gorosi nechibage, Ray Grain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara, vaudza vatori venhau muHarare kuti veruzhinji havafaniri kutenga zvematyira nekuti makambani mamwe aripo acharamba achigaya gorosi pamwe nekuvhara mukaha uchasiiwa neNational Foods.
Musangano weGrain Millers Association uda kupa mashoko ekuvimbisa vatengi neruzhinji rweZimbabwe kuti ticharamba tichiita basa redu rekugaya gorosi hupfu kuwanisa mpunga nesauti kunyika yose. Tinoda kutenda hurumende kuti mwezi mitano tiyapfuura iyi vanga vachitibatsira nemari yekunze kuti tikwanise kutenga gorosi.
Vamusarara varamba kutaura zvakawanda pamusoro pedanho ratorwa neNational Foods vachiti kunyange hazvo National Foods iri nhengo yesangano ravo sekambani inogona kuita zvainoda.
Association kana semusangano wemamillers tine zvatinoita pane patinogumira asi nhengo nhengo yega yega ine kafungiro kayo kanogona kuti bhizinesi rayo todii.
Vatiwo pane chikepe chine gorosi chiri kusvika svondo rino uye vavimbisa kuti chingwa hachisi kuzoshayikwa panguva yekisimusi. Aka akasike kutanga vamusarara vachiti kune chikepe chine gorosi kuMozambique asi gorosi iri vanoripiwa kana vachinge vabhadhara mari inodiwa. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika munyika zvinosuwisa uye zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hausisina kumira zvakanaka. Takatarisa kuti kambani yakaita seNational Foods ikambani yakakura sura izvi. Kunyange zvazvo vamwe vanogaya flour vanokwanisa kupinda pabuda National Foods kana kuvhara mukaha wagadzirwa wakadzirwa ne National Food. Asi tinoona izvo zvimedza nekuti haisingori nyaya yekuti flour iripo pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida mari yekunze zvakafanana nepaketi zvinenge zvichida kuti zvinge zvichikwanisa kuzadzisika.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwemari yekunze izvo zvaita kuti zvinhu zvese zvinotengwa kunze zvakaita semafuta emotokari zvishayikwe. Pari zvino vanhu vari kurara mimitsetse yemafuta emotokari uye zvinhu zvakaita semushonga nemapiritsi zviri kushayikwa nekuti nyika haina mari yekunze yakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe varwere muhulawayo vanga vachitadza kurapwa pazvipatara zvikuru zviviri zvehurumende zviri muguta iri, apo kuramwa mabasa kwaana chiremba kwapinda muzuva rechina nhasi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 pachipatara chemupino panguva dzemasikati, vamwe varwere vange vachidzoserwa kumba zvichinzi kwange kuchingorapwa avo vanenge vachinyanyorwara vakaita semadzimai nepamuviri vanenge vaita dambudziko pakuzvara. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Amai Dlamini auza Studio 7 kuti ange auya kuchipatara nasekuru vake vari kuzvimba makumbo, vakaudzwa kuti vadzokere kumba sezvo vange vasingakwanisi kuonekwa naana chiremba.
Kana madokta ari pastrike zviri kutoreva kuti totofanira kuenda kumaprivate doctors and because na maprivate doctors anochacha nemaus dollar.
Taedza kunzwa mamiriro ezvinhu kubva kumukuru wechipatara ichi Valenard Mabande, asi vati titaure nevakafanira kubata chigaro chemukuru wemadhokotera Dr. Kolani Ndlovu, avo vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vane basa rakawanda rekuita. Pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals, bandiko rechipatara ichi rinorapa vanhu vanorwara vachibva kumba kana kuti outpatients department, range rakavharwa uye chiziviso chakapiwa nemukuru wana chiremba pachipatara ichi Dr. Narcissus Tsvanga chinoratidzawo kuti chipatara ichi chiri kungotorawo chete vanhu vanenge vachinzi vari kurwarisisa. Mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mtavi Sibebe vati vana chiremba vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa munyika mose zvisinei nekurudziro yehurumende yekuti vadzokere pamabasa vachiti havasati vanzwa kubva kuhurumende.
Nhasi izuva rechi4 tapinda paindustriation tichiri tangomirira kubva kuminisi kuti chii chingaitira kuti basa vanhu vadzokere kubasa.
Dr. Bebe vati kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara, kusanganisira kushayikwa kwemishonga nezvimwe zvikwanisiro, ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti varamwe mabasa.
Izvi zvane nguva zvichitika tichingomirira kuti pamwe zvichazogadziriswa, asi hapana zvakagadziriswa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Asi mutevedzeri waDr. Moyo, Dr. John Mangwiro, vaudza Studio 7 parunare kuti vange vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika, ukowo munyori webazi iri Dr. Gerald Gwinji vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Mumiriri weBulawayo Metropolitan Province pasi pechikamu cheproportional representation Amai Dorcas Vanda vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuramwa basa kwaana chiremba yave nenguva ichiitika, vachiti zvinorwadza kuti upenyu hweveruzhinji hunoiswa panjodzi nezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende.
We are taking the wrong priorities altogether. Nokuti tikatarisa mari yakawanda inonzi ngaende kumasoja, tiri muhondo here.
Vana chiremba vanoshandira hurumende vakatanga kuramwa mabasa nemusi wemugovera, uye muzvipatara zvikuru zvehurumende muri kushanda vana chiremba vanenge vachibva kunze vave nemakore akawanda vari pabasa, vanoshanda sana chipanga mazano kana kuti consultant physicians. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Moira Tsanga vanoti vafara zvikuru kuwana mukana wekuonekana nemutumbi wevaimbo wemutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush ava vakashaya mushure mekurwara kwenguva ndefu. Mutumbi wavaBush wakaunzwa kudare reparamende reUS Capitol nezuro, uye veruzhinji vari kubvumidzwa kuenda kunoonekana navo kutanga nasi kushika mangwana apo mutumbi uyu uchaenda kunoradzikwa ku Texas pedyo nemudzimai vavo mushakabvu amai Barbara Bush. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Tsanga pamusoro penyaya iyi.
Tawia pano kuzona mutumbi wa Baba Bush vakashaika mari mwesoro Texas. Tawana zvakakodzera kuti tiuye patauya pano tawana paine masangano akawanda panonge paine maRepublican State. Tawaya munhu wese maDemocrats namo wasina pati nemamwe vanhu mapata avanofanira. Saka tinongotenda mabasa avo ese avakaita nezvese zvavakaita tinongotenda. Tawana paine sangano revanhu vakasiyana siyana vana vadiki vanhu vakuru vari kuenda kumabasa vabva kune dzimwe kune mamwe nzvimbo dzakasiyana siyana.
Zvii zvaungati wadzidza zvingazodawo kuitwa kuZimbabwe pane zvamaona nhasamauya kuzobata maoko
kungobatana kwevanhu kungokosha kuwakuna zvakunowanzowa nyika kazhinji kacho nekuti kunogona kuvanhu nekusaurirana asi pakufa kwemunhu haachidzoki tinongotenda nezvese zvavanenge vakaitira nyika yedu.
Taonazve taona vechidiki vakati wandei vachiuya kuno kuzobata maoko mhuri yekwaBush uyezve tazoona pakupera pekubata maoko vanhu vanga vachibvumidzwa kunyora mubhuku ravanga vachiti kana uchida unonyorera mubhuku rinoenda kumhuri yavaBush kana mubhuku rinosara imomo muCongress. Izvi mazvitambira sei?
Tinongoona zvachingoitwawo kana kwatinongobvawo kune vanonyora mabhuku kunoitwa zvichema saka zvese zvinhu zvinongoitwawo kana pafa munhu saka vanongoone mutemo wavo iwoyo unongoo mutemo watinawo kunyika kwedu.
Chii chaungati iwewe mune ramangwana watorawo ipo pano?
Zvinhu zvinobata nyika yese nezuro panga pakawanda vanhu panga pasingatombopindiki raizvozvo zvaitoita maawa mairi tinoone mukanwa. Saka tino vana vari kukura saka zvinovewo zvinhu zvavanozove mukundangarirwa mavo kuti vakambenge vari mutungamiri pane zvinhu zvisingabvi mundangariro muhistori yedu.
Vanga vari muzvare Moira Tsanga vano vechizvaurwa cheZimbabwe chiri muWashington DC vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weGabon vaAli Bongo vaonekwa neveruzhinji kekutanga kubva pavakarwara masvondo angada kusvika matanhatu adarika. VaBongo vaonekwa muvhidhiyo yaburitswa nehofisi yavo vari kuMorocco kwavari kuzorora vari. Mutungamiri wehurumende yeFrance vaEdouard Philippe vambomisa urongwa hwekukwidzwa kwemutero wemafuta ekufambisa edzimotokari kwemwedzi mitanhatu zvichitevera masvondo ekuratidzira. Kunyange hazvo zvinhu zvakaita mhidigari munyaya dzezveupfumi, mumwe muzvinabhizimusi wemunyika vaDeft Norupiri vanove muridzi wekambani yeDevi Pearl Trading Private Limited vakasimudza mureza wenyika apo vakawina mubayiro mukuru muAfrica weWorld Entrepreneurs Award. Makwikwi aya ayo akaitwa muSouth Africa ave nemakore 21 achiitwa senzira yekukurudzira vana muzvinabhizimusi. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Makwikwi aya anoitwa nekambani nemukurumbira zvikuru pasi rose yeErnst & Young uye achinzi Ernst & Young Africa Entrepreneur Award. Kambani yavanorupiri ine vashandi vanosvika 600 uye inotengesa zvinhu munyika dzekuchamhembe kweAfrica ichigaya ichibage nezvimwe zvirimwa kuti iburitse zvekudya zvakasiyana-siyana. Ko, vanhu vangani vakapinda mumakwikwi aya? Tabvunza vanorupiri.
Uyo mubayiro wanga une vanhu vamaya businessmen akasvika 65. Saka takaramba tichingodzikiswa kudaro mushure mokuongorora zvakawanda kusvika tasvika 10. Vamwe vese vanga vari muSouth Africa 9 vari varume, ndiri ndega ndandiri muZimbabwe. Saka takamba tapinda mumakwikwi edu okupedzisira ndichibva ndangosvika ndichihwina mubayiro. Saka tinonzwa kufara zvikuru.
Vanorupiri vanoti vaisarudza vanhu vakabudirira makwikwi aya vakafara zvikuru nemashandiro anoita kambani yavo kunyangwe zvino sina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Sezvamunoziva ekonomi yedu yakadolaraizwa zvichireva kuti vanhu vese vanga vasina mari vaitangira ipapo. Saka kushanda zvakanyanyisa kwatakaita kuti tisvike patiri uye kusapotana kwatinoita nechiono chehurumende ndo zvimwe zvavakanyanya kutarisisa. Kuti president venyu anoti Zimbabwe is open for business. Imini the businessmen womuZimbabwe muri kuitei? Takapinda munguva yeinflation payakasvika 6 billion% asi takabuda sebusinessmen. Simba tasvika panyika yedu payakadholaraizwa kubva mucurrency yedu kuenda mumaut currency. Takaramba takangoshinga.
Vativo bhizimisi ravo riri kubatsira Zimbabwe zvikuru nekuunza mari yekunze inodiwa munyika.
Zvatiri kuita tinotenga chiba getaimbotenga tinoita iya inonzi import substitution. Taitenga kubva kunana South Africa mamwe maraw material edu. Saka ndokuona kuti iraw material yatinogonawo kutenga mushini wokuigadzira kuita kuti tigokwanisa kugadzirisa zvatinoda kugadzira. Saka takaita kuti zvibhenefite varimi veduwo muno muZimbabwe. Ndo vakuwana rubatsiro nokutenga kwatinoita kwavari through GMP chibage kuitira kuti tikwanise kugadzira maraw material edu anova iwo ndo atinoshandisa kugadzira main product yedu anonzi masnacks, anonzi majumbo. Saka beneficiation nevalue addition kubva patsanga yechibage toipatsanura patsanura totsvaka raw material yatinoda imomo togadzira maproducts awa. Saka zvabatsira isu uye zvabatsira nyika nokuti haicharunzi foreign currency.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanotiwo kukunda kwavanorupiri kunosimudza mureza wenyika.
Tinoona semucherechedzo wekuti kwatiri isari munhu tinofanira kuti tisunge dzisimbe tikwanise kuti tisimudze mabhizinesi edu. Ende nguva yatingati nguva yavakakwanisa kukura vachikudza kambani yavo ndiyo nguva yekuti vamwe vanenge vachiti hazviite.
Mashoko aya atsinirwawo naamai Marahati Vagone, mudzimai wekutanga kutungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce.
Aiwa, tinozvigamuchira nemufaro mukuru nekuti zvinongorevawo kuti nyange zvazvo tine matambudziko munyika yedu asi kune vamwe vari kugonawo mabasa. Saka tinotofarawo kana vamwe vedu vachisimukira nekuti zvoreva kuti vachagona kutorawo vamwe vanhu vakawanda pamabasa.
Vamwe vakakunda mumakwikwi aya vanosanganisira vaRidwan Khan, muridzi wekambani yenhare mbozha yeMobicel Communications yekusouth Africa, uye amai Debra Mejan veCamelot Group yekusouth Africa zvakare. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulum.
Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association riri kukurudzira kuvandudzwa kwemutemo wemakore evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Sangano iri riri kuda kuti makore aya akwidzwe kubva pamakore makumi mana anobvumidzwa nemutemo pari zvino kuenda pamakore makumi mashanu nemaviri ekuberekwa. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, munyori mukuru wesangano iri vaVictor Matemadanda vati sangano ravo riri kuda kuti mutemo uyu uvandudzwe kuitira kuti ani nani zvake anokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ange ari munhu abva zera zvekunzwisisa udzamu hwezvinorehwa nekutungamira nyika. VaMatemadanda vatiwo sesangano vari kukurudzira kudzikwa kwemutemo unoranga vanhu vanokurudzira kuiswa kwezvirango pamwewo nevanopomerwa mhosva yekukanganisa upfumi hwenyika. Studio 7 yakundikana kubata VaMatemadanda kuti tinzwe zvizhinji. Asi mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti urongwa hwekuwandudza makore evanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uhu vakanangana nekuda kurambidza mutungamiri webato ravo vaChamisa ava vane makore makumi mana ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMafume pamusoro penyaya iyi.
Vana Matemadanda vanhu vavhunduka Chamisa zvokuti havachitozivi kuti vodini. Ndosakavo vakapedza makore matatu vachidzingirirwa naGrace Mugabe vachitiza vachibuda kuenda kunze kwenyika nekukwata vanhu vanotya vanhu vanongofunga zvisina maturo iko zvino nyika iri kushaiswa fuel neharawa dzacho dzavari kuda kuti dzitonge nyika iri kushaiswa chikafu neharawa dzacho dzavari kuda kuti dzitonge nyika iri kushaiswa mari neharawa dzacho dzongova hari dzofanzirofa saka kuita harawa hazvirevi kugona kutonga kuchembera hazvirevi kuti wava wise dzimwe nhambo kuchembera kunongouya nekuchembera hakuuyi neuchenjeri
asi vamafume tingati here vari kuda kuti danho heri ritorwe nekutya vachamisa chete nekuti kana kubata kwavo kuzanup f kunogonawo kubva mumwe wechidiki anogona kunge achida kupindawo mukutonga nyika
youth yavo itogarepi ane 55 years saka kana ukaona youth yepati ichinzi ine 55 years munhu atova nevazukuru achinzi youth ava vatozivi chinonzi youth havatorina munhu wavanopinza muutongi hwavo anenge ari below 30 kana anenge ane 40 years ndosaka nyika isiri kana kubudirira
tanzwawo zvakare ivo vakarwa hondo vari kukurudzira kuti paiswe mutemo unobata vanhu vanenge vachikurudzira kuti nyika itemerwe zvirango pamwe chetewo nevamwe vavanoti vanenge vachiita economic sabotage munotiwo
economic sabotage iri kuitwa naivo vakaba mari vakakwereta 2 billion munguva yavakapinga kubva muna November kusvika muna July mari iyoyo vaiisepi economic sabotage iri kuitwa naivo vakaba madiamonds ese akapera kumanikaland uku ndivo vari kuita economic sabotage vanopedza fuel yose yemunyika ndivo vanopedza mari yakaiswa nevanhu mumabank iri maus dollar roidzosa isisiri maus dollar yonzi haichisimo mumabank ndo inonzi economic sabotage zvimwe zvavese zvavari kutaura izvi hazvina kana nematuro
mutauriri wemdc vajacob mafume vachitaura vari parunhare muHarare nestudio 7 dare remakurukota rinoti raziya nyaya yekunetsa kwemafuta edzimotokari munyika uye riri kutarisira kuti dambudziko iri rigadziriswe mazuva maviri anotevera rutendo mawere anotipa nyaya inotevera
vachitaura nevatori venhau mushure medare remakurukota vakasanobata chigaro chegurukota rezvebazi remhando dzemoto vawinston chitando vati vaziya nyaya yekunetsa kwemafuta vakati vakutarisira kuti mazuva maviri anotevera pave pava neshanduko.
The government is working flat out to ensure that the supply
hurumende iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa dambudziko remafuta edzimotokari uye kuona kuti huwandu hwawedzerwa tichange tichizivisa nyika mumazuva maviri anotevera
vakasanobata chigaro chagurukota wezvekubudiswa kwemashoko vamangaliso hlofu vaudzawo vatori venhau kuti hurumende ichangopa makambamana chete maresinesi ekuongorora kune mangoda nekuona kuti akawanda zvakadii achitungamirwa nezimbabwe consolidated diamond company nemurowa diamonds
policy are as follows that only the Zimbabwe Consolidated Diamond Company, ZCDC, Murowa Diamonds, and two other companies approved by government will be allowed to undertake diamond exploration and mining in the country.
Zimbabwe Consolidated Diamond Company, Murowa Diamonds, nemamwe makambani maviri, chete ndiwo vachapiwa my residence ekuongorora mangoda nekuona kuti akawanda zvakadii vamwe vese vachange vachida kuita zvemangoda vanoshanda nemakambani maviri avo
vadlovhu vatiwo makurukota ehurumende audzwawo negurukota rezveutano vaobadhaya moyo kuti vataurirana nanachiremba vari kuramba mabasa avo vabvuma kudzokera kumabasa
cabinet did not deliberate on this except that an update by the Minister of Health that he had engaged the doctors and the
cabinet haina kugurukura nyaya iyi muudzamu asi gurukota rezveutano raziisa makurukota kuti vataurira nana chiremba avo vabvuma kudzokera kumabasa
makurukota ehurumende vatiwo vakurukura nezvekuwanda kwenjodzi dzemumugwagwa kugadziriswa kwemigwagwa kuvakwa kwemahofisi matsva eparamende nezvimwewo ndakamirira studio 7 muHarare ndini rutendo mawere
Mutare Mutare nasirawa na motokari natu dzekushandisa kutakura marara nedzimwe dzichashandiswa nevakuru vemapazi ekanzuru dzakatengwa nemari inosvika mazana manomwe ezviuru zvemadhora. Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weGutare Mutare vaBlessing Tandi vati motikari dzavo itsva idzi dzichabatsira kuti vakwanise kuita mabasa sezvinotarisirwa nevagari avo vanogara vachinyunyuta nekusatakurwa kwemarara. Vatandi vati kuvapo kwemotokari idzi kuchapa kuti apo marara atakurwe kaviri kana katatu munzvimbo dzinogara veruzhinji svondo regarega. Vatandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru yange yorasikirwa nemari yakawanda kwazvo mukuhaya motokari kuvanhu dzekutakurisa marara, uye dzimwe dzacho dzainge dzisina kukodzera kuita mabasa aya.
Apa tirikutarisira isusu kuti since tatenga matrucks aya avepo takutarisira kuti kudhambwa kwakuchiitwa marara kuyakuya kune mhaka yekuti vanhu vangu vasikukolekta nenguva. Takutarisira izvi kukolekta nenguva nekuti hatitotarisira kuti isusu patatikolekta almost at 60% nemahired trucks. But pari zvino nenhau yekuti taanewo another fleet iripo iyi nefleet yanga iripo yekare zvinowedzera efficiency yedu. Saka tiri kuchikurudzira vanhu kuti varegere kuramba vachinorasa-rasa pese pese but vachitarisane zvino nenhau yekuti vachengete marara avo vachiisa mutraki parinenge richiuya panguva yega yega.
Gurukota runa nezvedunhu remanikaland amai Ellen Gwaradzimba vatiwo vanotarisira kushanda pamwe chete nemakanzurwa naivo pasina zvemapato ezvematongerwo enyika kuitira budiriro yedhorobha reMutare.
Pano pacity council taimbonzwa kunomaranwa maranwa madisagreements and so on, noisy but quiet and peaceful. Focus is on.
Mumwe vagari vemamutare vaGabriel Chizive vanoti kuvapo kwemota dzemarara kuchaderedzawo mikana yekuvapo kwezvirwere.
Yekuti vanhu vangu vasingambozvitore sechisamiso kare patatanga kugara muno but izvinoona kuda kuti zvinhu zvai zvadzikira zvaakuita kunge ya news item asi news item for now nekuti macities mazhinji haana. Saka toda kutozvitenda izvi nekuti zvichaimprova collection refuse collection yedu, zvichaimprova kana utano hwevanhu ende tiri kuona confidence yewagari wemuno it is increasing. Saka tichiona neungano yekupemberera chinhu chakadai, this is what we want in Zimbabwe. Dai macities ese akakopera tinova ine future yakanaka iwana wedu.
Imwe nhengo yerimwe remasangano evagari reMutare Residents and Treaty Payers Association vaSolomon Chisoni vakurudzira vashandi kuti vabate zvakanaka midziyo mitsva iyi.
Zvaitwa nekanzu chinhu chakanaka semugari wemamutare. Tinotarisira kuti service delivery yedu kuitwa kwemabasa kuchaenderera mberi.
Guta reMutare rinoda mota dzemarara dzinosvika gumi kuitira kuti rinyatsoshanda nemazvo, asi pari zvino pane motokari shanu dzinonyatsoshanda zvakanaka kusanganisira nhatu itsva idzi. Vagari vemuguta vane chikwereti kukanzuru chinosvika mamiriyoni makumi mashanu nematatu emadhora yemari yemitero. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tichange tichikurukura nevechidiki pamusoro pemashoko evakarwa hondo yerusununguko vari nhengo dzeZANU-PF ekuti bumbiro remutemo wenyika rinofanirwa kuvandudza kuitira kuti ribvumidze chete munhu ane makore makumi mashanu nemaviri kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muineni Ntungamiri Nkoma.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kambani yeNational Foods inozivisa kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawayo mangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Standikile Musanga.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walamukela kuStudio 7. NgoLwesibili mhla ka 4 kuMpalakazi 2018 nguSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe leminyaka edlula amachumi amahlanu lambili.
Bangabantu ke abaswela umbono abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho.
Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe inkampani ye-National Foods ethi isivala amanye amafekitali. Abanye bathi odokotela abakhalala umsebenzi bayala ukubelapha ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU PF bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso selizwe ukuze kukhwezwe iminyaka yomuntu ovunyelwa ukuncintisa kukhetho likamongameli isuka kwengamachumi amane isiya kwengamachumi amahlanu lambili. Lokhu kumenyezelwe nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association, umnumzana Victor Matematanda, emhlanganweni awenzele intathela izindaba eHarare lamhla. Umnumzana Matematanda uthe umuntu oleminyaka engamachumi amane kalungelanga ukuba ngumongameli ngoba uyabe engakazwisisi kuhle umsebenzi wakhe. Iningi lithi lapha ibandla leZANU PF lizama ukuvimba umkhokheli weMDC, umnumzana Nelson Chamisa, yena oleminyaka engamachumi amane okwamanje njalo ozaba eseleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 kukhetho luka-2023. Ukungaphumelela lokhu, umnumzana Chamisa kasoze enelise ukuncintisa kulolu khetho. Lokhu kusolwa kakhulu libandla leMDC. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla saleli bandla, umnumzana Edwin Dlovu.
Ye, bangabanye abalwa impi yenkululeko hathi bonke. Laba ke ngabakhuluma besekela ibandla leZANU PF. Bangabantu ke abaswela umbono, abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho. Okokuqala, i-presidency vele seyasethwa ngoba usekhontestile eleminyaka engu-40 Nelson Chamisa. Okuthi ukuthi kakusela mthetho ongatshintshwa umnqabele ukuthi akhonteste ngoba kuzabe sekukhanya ukuthi kupersonali kulo muntu othile abazama ukuthi-ke bamnqabele ukuthi angakhonteste. Yikho nje bakukhuluma kodwa-ke kuphupha, akusoze kuphumelele lokhu abakuzamayo. Kuyakhanya sobala ukuthi ibandla leZANU PF liyamesaba kaChamisa.
Bathi isizathu esikhulu esenze baphuma lo mcabango onje ngesokuthi nxa usufike iminyaka abayifunayo uyabe ungumuntu osevuthiwe osezwisisa ukubana ihhofisi kamongameli iqukutheni, kanti ke bathi nxa uleminyaka elingana lekaChamisa uyabe ungakakuzwisisi lokho.
Yikukhuluma nje baswele into yokwenza, iqiniso kabalazi. EFrance umongameli uMacron ule-39 years, eCanada ule-31 years. Amazwe wonke aphumeleleyo aphumelelayo alabo mongameli abancane abalama-30 lama-40 years. Kwese kusithi-ke lapho kulamaxhegu khona kanjengabomnankagwalaba ilizwe liyahlupheka, abantu baswela ukudla, abantu baswela izimali kule mkhuhlane, kulakho konke nje okubi ngoba sebeluphele. Akulamcabango emisha kumbe umqondo omutsha abangawuletha kuthuthukisa ilizwe. Yikho-ke abakutshoyo-ke akusiqiniso kamazwe akhokhelwa abantu abancane, yamazwe aphumeleleyo yibo abantu abalonanzelelo abakwaziyo kumele kwenziwe ukuze kuvuse umnotho welizwe.
Ibandla leZANU-PF lilawo amanani adingakalayo ukuguqula isisekelo sombuso edalele parliamente. Bengakwenza lokhu yiloba nini? Alubana bethe baqhubekela phambili, kuyini elingakwenza lina njengebandla eliphikisayo?
Ya basoze bakwenze ngoba bayakwazi ukuthi lizwe leZimbabwe phezu kokuhlupheka okukhona liza isolate ke umhlaba lizimele lilodwa abantu bahlupheka ngoba ke umhlaba wonke jikelela usuzuvume khona lokuthi kwenziwe ngoba kuyabe kukhanya sobala ukuthi kulomuntu othile awazama kumnqabela. Yikho ke angiboni beza kwenza lokho, ikuphupha nje kuzaphelela ke enkulumeni yabo, kodwa ke asoze kwenzakale.
Lo ngumnumzana Edwin Dlofu isiphathamandla se-MTC ubexoxa ecingweni hlontungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi akumelanga abantu bethuswe ngokukhulunywa yinkampani ye-National Foods ethi isizavala amanye amafekithali ngenxa yokuswelakala kwengqoloyi lokunye. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcwele.
Lokhu kwethulwe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yabagayisa ukudla okuchiyeneyo le, uMnumzana Tafadzi Msarara, okhulume lentatheli zindaba namhla eHarare. UMsarara ukhulume lokhu ngesikhathi inkampani ye-National Foods isithi ilakho ukuvala amafekithali eHarare lakoBulawayo ngenxa yokuhluleka ukuthola imali yokubhadala abakuthenga kwamanye amazwe. Uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu.
The truth be said, everyone, and I repeat again, is benefiting from the Reserve Bank GMAS.
Iqiniso yokuba amankampani wonke akuleli bhizimusi atholisa usizo phansi kobudlelwano we-GMAZ le-Reserve Bank kwezokuthenga impahla edingakalayo. Abanye bonke babhizi bayasebenza ukugaya njalo asikho isizathu sokwethuka. Lo yiwona mbiko wethu kubathengi ukuthi babothenga osinkwa lokunye njengalokhu abahlezi bekwenza. Le mizamo esiyenzayo ukufeza lokho njalo sizimisele ukutholisa okwaneleyo ngalesi sikhathi sekhefu.
And we are more than ready to meet the high demand that comes with the festivities.
Kodwa umnumzana Michael Lashbrook, umqondisi wenkampani ye-National Foods Private Limited, uthi balakho ukuvala amafekithali ngenxa yokuthi kabatholi imali yakwamanye amazwe yokuthenga ingqoloyi lenye impahla abayigayisayo. Uthi lokhe bekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngokuthola imali yokuthenga abakufunayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikhulume lomsakazo lo ziveze ukudana okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DBD.
Eqinisweni ukuthi isinkwa sike sashota, sesikhwelile. Into esiyaziyo le lasemashopu siyakubona ukuthi siyahlupha, sisatholakali ngendlela esasizikhethela ngaso ukuthi ufuna ibhekazini kumbe iproton kumbe kuyini. Kodwa i-National Foods ngokwayo isithi khona isakwanisi ngendaba ze-foreign currency. Okungimangalisayo ukuthi yona i-Grain Millers Association ayikhulumi ngendaba ze-foreign currency, baphonga ukuthi ingqolo ikhona. Alingawariwe ingqolo ikhona, kodwa sikhulumeni ngodaba olwenze laba be-National Foods behle ukuthi baqhubeke ngomsebenzi ongaba i-foreign currency. Kutho ukuthi indaba abanayo i-foreign currency kumbe bayayithola, singazi njalo. Kukhona ukutshaya amanzi kakhulu ngoba lesinkwa sakhona asisitholi ngemhlobo etshiyeneyo ngama-companies atshiyeneyo khathesi sikhuluma kunje.
Ingcwethi ecubungula kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lokhu kuveza ukuthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuthi umnotho welizwe usesimeni esimbi kakhulu ngoba nxa ama-companies anjenge-National Foods evala, so kusitsho ukuthi uzaba lodubo elokuthi into ziyabe zingatholakali.
Umphathintambo wogatsha lwezokuthengiselana kanye lokuthuthukiswa kwamankampani elizweni umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi ilizwe lile ngqoloyi eyanela inyanga ezine.
Ingqoloyi ikhona eZimbabwe esilayo yanela ukuthi ingasitshova inyanga ezintathu kusiyafika ezine. Uhlupho oluncane obelukhona ngobelu kondana le ndaba ze price ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower batenga ngemalini ye GMP.
Abenhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe bathi kule mikhumbi emibili eletha ingqoloyi ithi abantu sebeqalisile ukwethula amasaka engqoloyi komunye umkhumbi kuthi ke omunye lokho uselwandle kasenelisanga ukukhuluma labanikazi bemikhumbi le ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izigulane ezinenge eHarare ebezifisa ukwelatshwa esibhedlela seParirenyathwa namuhla zithi odokotela bebesala ukubelapha ngoba besithi bakhalele umsebenzi. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume lomsakazi weStudio 7 bathe kulabanye abantu abezwa ubuhlungu obumangalisayo abagomela besesibhedlela lesendaweni ebizwa kuthiwa yi-outpatient department. Bathi kulamadokotela avela ubutho kuphela ahlola abagulayo okwenza ukuthi abanye abantu abangaguli kakhulu bengatholi uncedo. Abanye babo batshele ngabongi ukuthi babuyele emakhaya ngoba akulamadokotela. Omunye okhulume neStudio 7 eseParirenyathwa Hospital umnumzana Emmanuel Besa obekumele ahlobe ilihlo.
Indawo yandineproblem yeziswa saka ndakanzinduya
ngikhathazwa lilihlo zangithengiye kuye ngemva kwamaviki amabili. Amalanga akhona asenini namhlanje kodwa ngithe ngifika bathe ekilinika ivaliwe izavulwa mhla ka 11 kuyona le inyanga. Bathe ngiyenelisa ukuhamba kubodokotela abazimele bodwa okuyiyo inkinga engikhangelane layo.
Omunye njalo unkosikazi Nyasha Matsika olomntwana olethumba kusibeletho osenamalanga ambalwa ezama ukuthola uncedo esibhedlela lesi.
Mwana wangu akaphinda muchipatara muchechitatu ane mota muchibereko.
Umntanami wangena esibhedlela ngolwesithathu olwedluleyo ulethumba esibelethweni kodwa kusukela khonapho akula dokotela useke wamhlolisisa kwaze kwaba namhlanje. Lapho engizwe esithi kubuye udokotela obikwa engayisuye kahulumende nguye kuthiwa uzamhlola.
Owenzakala esibhedlela seParirenyathwa wenzakala njalo esibhedlela seMpilo koBulawayo lapho abantu abatshelwe khona ukuthi babuyele emakhaya ngenxa yokuswelakala kwamadokotela. Okwamanje abanye abantu bakhala ngokwenziwa ngezinye izitolo ezithengisa amaphilisi ezifuna ukuthi uZulu athenge imithi ngemali yakwele Melika. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thamsanqa Ncube uthi abanye abantu balakho ukufa nxa izitolo lezi zilokho zifuna ukuthi uZulu athenge amaphilisi ngamadola.
Hayi, indaba yamadokotela lesi sithwali senzima le ngoba khathesi umuntu nxa ngivela esibhedlela ngehlile ukulatshwa imithi yangikhona ayithengiswa lapho ethengiswa khona bethi bafuna ama-US dollar into yangikhona isisitshayile sibi angazi ukuthi umuntu uzalatshwa uphuma khona ngathi eseParirenyathwa vela kulalutho odokotela bayalo ukusebenza.
Umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olukhangela ngezimpilakahle udokotela obhadaya moyo usekhuthaza amadokotela ukuthi abuyele emsebenzini. Amadokotela afuna ukuthi uhulumende abaholise imali yemelika athengele izibhedlela konke abakufunayo ukwenzela ukuthi benze kahle imisebenzi yabo lokunye okuthiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo siphatha udaba lwabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezanu PF abathi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe ukuze sivumele kuphela abantu abaleminyaka eyokuzalwa engamashumi amahlanu lambili ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe le-Ukraine lithi ele-Russia seliqalisile ukuvumela imikhumbi yalokuthi yedlule endaweni ye-Sea of Azov kulandela ukuhlaselwa lelizwe le-Russia. ele Democratic Republic of Congo lilisana lomkhuhlane we Ebola ogulwa ngabantu abedlula amakhulu amane lamachumi amabili. Ele France lithi lokho lihlolisisa udlakela olusanda ukuqhamuka eParis lapho abantu ababhidlize khona izakhiwo eziningi okumangalisayo njalo bajonja lezitolo. Kuqhubekela phambili ukukhalela imuli kamuyi uGeorge H.W. Bush owayengumongameli welizwe leMelika obhubhe ngeviki edluleyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isidumbu sikamuyi uBush sisesigodlweni seMelika eCongress endaweni okuthiwa yiCapitol Rotunda lapho abantu abamvalelisa khona. Ukhangelwe ukuthi isidumbu sakhe sizasuswa kuleyo ndawo kusasa sibe sisihanjiswa eNational Cathedral lapho okhangelwe ukuthi kuza kuba lo mthandazo wokugcina kaBush engakangcwatshwa ngolwesithathu eTexas A&M University lapho okwangcwatshwa khona umkakhe uBarbara Bush lomntanakhe oyinkazana. Abantu abaningi abahambe eCapitol Rotunda bathe umuyi uBush wayeyindoda elwela ilungelo labantu bonke eMelika nakwezinye indawo. Omunye wabo umsekeli kamongameli wakwelemelika umnumzana Mike Pence.
His example will always inspire.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
That was evident to everyone who ever met him.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Paul Ryan kusomlomo wedalele House of Representatives.
Throughout his life of service,
ngesikhathi sempi ye-Cold War njalo sokubhidlika ilizwe le-Soviet Union, wayesikhokhela kahle. Kwathi kufunakala ukuthi kunanzwe umthetho e-Persian Gulf, wasikhokhela. Wayesikhokhela ngolwazi ayelalo.
He made monumental contributions to freedom with a fundamental decency that resonates across generations.
UMitch McConnell okhokhela idale le-Senate uthe uBush wayeyindoda emadodeni.
Through the Cold War and the Soviet Union's collapse.
Sonke isikhathi uMongameli Bush wayethanda uNkulunkulu lokuzehlisa. Wayelendlela yokwenza zonke izinto azifisayo ezingafani lokwenziwa ngabanye abantu. Wayebusa engela kuhlukuluza abantu. Wenza kwaba lenkululeko emangalisayo eMelika.
And hard work, hard won expertise.
Abakubandla lamaDemocrats abakhokela unkosikazi Nancy Pelosi okhokela ibandla leli kudalele House of Representatives labo bancome kakhulu imisebenzi kaBush. UMongameli Donald Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bakhangelwe ukuthi bazabe besemthandazweni wokuvalelisa uBush kusasa eNational Cathedral eWashington DC. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingoGibbs Dube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Iningi labo somabhizimusi lithi inzuzo eliyitholayo ilokhu iqhubeka incipha ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe osokubambe abanye ngamandla ukuthi bevale amabhizimusi abo kumbe bengasawavuli nsuku zonke. Ngakwelinye icele umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende usalungisa umthetho ozabamba ngamandla osomabhizimusi abathola imali yakwamanye amazwe ukuthi bathengise impahla zabo ngemali yama-bond notes. Umnini wamavinkili umnumzana Melusi Moyo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kwenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uthi osomabhizimusi kanye labathengi baphakathi kwelitshe lembokodo.
Kuba nzima ngoba ibhondi lakho ningathengisa ngalo siyafuna i-forex emkambo omnyama leyabe lingasakwami. Njalo amalokheshini ebhenki yakhona abakhuluma ngayo kayeneli bayabe sithi i-forex kayikho. azaba lobunzima obuthize mhlawumbe okuzenza bagcine bedabula ama-prizes kumbe kugcina ezinye izinto zezingani ziyafilela kanti engxenye babe sebezidokile ukuthi mbekekhale ukuthi enxa ungaba le-change kuzaba nzima ama-prizes azabe khwela. Sikhuluma nje intengo yamafutha i-2 liters ifike $10 okutshengisa ukuthi isimo kasimanga kuhle kuya kusoma kwezakosamabhizinisi kusiya phambili. Officially singaza ke sithi thina abantu balaye imali yaphandle kwelizwe ngoba kakula kampani kumbe kakula lo ingadi zikahulumende eziholisa nge-forex. So umuntu uyabe laye laye ethole igali. So singaza ke sikukhuthaze ukuthi kube yindlela yokuthi kuthiweka kusebenzisa i-forex ngoba abantu yebo njengoba ngisitsho bayathenga ngayo ngoba kusuka kungani kuba cheaper kwesinye isikhathi nxa kuthiwa ngi-forex.
Njengosomabhizimusi yiluphi uhlupho ohlangana lalo? Kulula yini ukuthi uwode impahla zakho labantu njalo bethenge lezi mpahla?
Akukho lula ukuthi ngizithole lezi mpahla mhlawumbe uyaswela ama-customer abebuya njalo nje funa lokhu nalokhu kungekho. Uthi ma ukuthola lapho woda khona engxenye kuthiwe ufuna ilatho kuthiwe tier 2 nge-customer kodwa wena ufuna ukuyathengisa. So kuba nzima sibili i-availability yama-commodities esiyiyo esithi ngama-basic needs afuna ngabantu kawatholakali lapho esiwoda khona ngoba kuba nzima sesi-operate nzima ngebhizinisi.
Kodwa lapho nxa selithengisa kulula ukuthi lithengise ngemali eliyifunayo.
Uyakusubamba ngamandla ukuthi uthengise ngemali oyifunayo njalo kakulula. Abaningi vele babuya bephethe yona ibhondi le. Ungathola nje umuntu wayese requesta. So thina vele into esiyenzayo sithengisa ngebhondi. Ungathola umuntu wayese requesta ukuthi hayi ngake imali kungaba yimali mhlawumbe cabanga ukuthi kungaba cheaper kuba ibhondi. So kuba nzima. Ibhondi okwamanje likhona liyatholakala but inzuzo yakhona kithi thina osomabhizinisi ngendlela into ezikhwela ngayo. Uyawoza into namhlanje nge-2 bondi uyithengise $3 ufithi uwenze i-profit ye-dollar uthi suyena ususiyawoza uthole $3 nje naleyo. So sesiyigidi singasaqhubekeli phambili ngoba ama-prizes lawa mangu ukukhwela.
Baphila njani abahlali bakobulawayo ngalolu daba?
Baphila nzima izabo ama-basics especially into ezinjengabo-cooking oil nama-drink nje yona for drink isitholakala ku-black market abayithola ngentengo eyabe iphezulu ukuthi abayenelisi ngemali abayezuzayo whether uyasebenza kumbe kawusebenzi ngoba iholo kalikhwelanga. Abantu sebephila kanzima sikhangelele kuya kukhefu nje ngoba abantu asoze bakwanise ukudlala ikhefu labo abalijayele ngoba izinto sezidula imali yangikhona abalayo ayoneli.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo usomabhizinisi wakobulawayo njalo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizinisi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ngesize abalaleli beStudio 7.
Qala ngiyabingelela wena msakazi, mina igama lami nginguNothando Chuma esigabeni seKezi evillageini yeHalawupa. Ngisithi ke ukumemetheka kwegciwane le-AIDS kusithwalisa nzima kakhulu, sengathi kungatholakala iphilisi elingalapha abantu ukuthi uphele lo mkhuhlane ukuze sithole ukuphila. Ngiyabonga.
Isigandi.
Ngithi bizo kuma.
Bizo lakho ubani?
Ngithi bizo lami uSanele Dube.
Bizo lami uSanele Dube.
Kunjani khona eMelika?
Kunjani khona ngapha eMelika?
Thina siyaDube ngapha eZimbabwe.
Thina siyaDube ngapha eZimbabwe.
Ngifunda eMhlohlweni.
Ngifunda eMhlohlweni.
Isikolo sizadilika.
Isikolo sizadilika.
Namadamu akusagqibeleka.
Namadamu siyagqibeleka.
Sisesifundela phandle.
Sisifundela phandle.
Izikolo sizathathwa ngumoya.
Izikolo sizathathwa ngumoya.
So asikwazi ukuthi singatshela abantu.
Asikwazi ukuthi singatshela abantu.
Igama lami ngumehluli Dube, ngihlala eKezi esigabeni saseMthowane. Ngafunda eMhlonhlweni but into engidanisa ukuthi isikolo seMhlonhlweni sesadilika. Abantwana sebefundela phandle, vela kusekanceda ukuthi vele isikolo zusani. Into zonke sezithabalele, le migwaqo ifile, awulanto erayithi, indlala, inkomo, amadamu asagqibeleka. Kula muntu okhangelayo ngamadamu uthi wagebhe. Asikwazi ukuthi singatshela bani into enzima kwele Kezi esigabeni saseMthwani leMhlonhlweni. Mina ngihlala esigabeni seKezi endaweni okuthiwa kuseMhlonhlweni sicela uhulumende ekhangele isikolo semhlonhlweni sesidilika yonke into akusela lutho imigwaqo ifile abantu bayalamba emakhaya sikwazi ukuthi senzeni.
Mina ibizeli kugethi Omega Ndlovu. Ngikathesa ngihlala ePhumula South la. Mina ngenza umasikandi osambhaqanga ngumsabatha. Ukholo lwami ngikholelwe ukuthini emhlabeni uNkulunkulu akula muntu amalisa ukuthi ayenze anything enhle kumbe ezosiza abantu. Ngenxa yokuthi mina wami umculo asomculo othukayo, asomculo onenhlamba, ngumculo olalelekayo even uhlezi nabantwana yakhe ingoma zakhona of which into efunekayo uNkulunkulu uyayithanda leyo. So angiboni inkinga kulokho.
Yes, Dr. Zelo ukhethiwe ukuthi khonapha kwamasikandi akusele ngamafutshane ngakhonokho.
Ye, nginomnethiwe kubest masikandi so ngiyona lethi izulu liyaduma.
Ubona zani uzasithola isicuco sangkhona?
Ye, ngokucela ebantwini abayibo abangenza ukuthi mina ngikhwele noma ngehle, sacela kibo ukuthi basivotele. So ma ngabe bengavota ngobuningi babo na ngendlela abalandeli abaningi ngakhona bengavota, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kakhulu ama-results akhona ngaphuma bemali.
Ye, kuvotwa njani khona?
Kunelinki yeSkies, www.skiesmetroma.co.zw. Yikho lapho kuvotwa khona, uyahamba khona then ubusu scroller, uza scroll uyefika kubest masikandi kulapho ovota khona, ngoba sigqokiwe singu-4 masikandi, then uyakuchuza ofuna ukumvotela. Yikho lapho kuyiwa khona. Abaningi bathumele kuma WhatsApp engine number zabo.
Awubheke manje ungabantu abasakhulumisana.
Singakaqhubi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangile ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe leminyaka edlula i-52. Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe yinkampani ye-National Foods ethi sivala amanye amafekthali. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.